Mozambique, taita demonstration in solidarity na vakadzi vore takudzwa mapurisa ndofa azosunga vadzidzi vetu Zimbabwe nemamwe mainvesti akasiyana vangavauya vanotungamirwa napresident wezinhaso vatakudzwa ngajoro.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei?
Pari zvino takamirira kuti tirwe kuti vasungwa vachapiwa bel kana kuti vachaenda kukoti mangwana. But ruzhinji rese rwemumayuti rugadzirira nyaya yekumekwa shuwa kuti the streets anoramba ariyo nzvimbo yatinoshandisa kuita express our voice first thing yemuzimbabwe kusika zvinhu zvekunetsa munyika zvagadzirwa.
Munofunga kuti kuratidzira kukuchabudirira here vachiziva?
Kuratidzira kunotobudirira. Munhu unoziziva kuti vaamahati magandi vaitoita mamachi vachiratidzira ari oga ndo kunoita kana ispekani panzvimbo yakafanya yezimbabwe mune nyika inotungamirwa nemasoja. Nyaya yekuratidzira inotoenda mberi kusvika ruzhinji rwese vazvisisa nyayo.
Saka sema sarudza nzvimbo iyi kuitira kuratidzira kwenyu
dare remugota rakakosha nekuti muzimbabwe ndodare rabatwa kushandisa nevepolitics. Saka roto ndokoti inoizina minhorodo yacho kuti ndo inoshandisa nezanupf kudzvanyirira vechidiki neruzhinji rese rezimbabwe. Tinenge tichiratidzira against nyaya yejudicial capture.
Pane vambotaura nemi here maererano nenyaya iyi vanobva kuhurumende?
Vambotaura nesu mapurisa achitaura achishandisa mboma ndoa taura nemayuti nevechidiki vangachiratidza.
Asi hapana vakuvadzwa hapo?
Aiwa kuvanhu varo vabatishamirira kuti kuite mamedical reports but mapurisa arova inspector vasikana kunyawakuvara.